Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 11/2017 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzesangano rewoza dzinoratidzira mulawayo dzichiti hadzisi kufara nemabato ari kuitwa vana vechikoro nehurumende. Vashandi, vashandirwi pamwe nehurumende voronga kumutsiridza chibvumirano chesocial contract. Hurumende yokwereta mabhanga mari yekuti ikwanise kubhadhara vashandi vayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzesangano rewoza dzaratidzira muguta reulawayo nhasi dzichinyunyuta pamusoro pekusafamba zvakanaka kuri kuita zvinhu munyaya yedzidzo munyika. Nhengo idzi dzatsigirwa mukuratidzira uku nevana vechikoro. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzewoza dzafuura kubva paulawayo Public Library ndokupfuura nepadare reHigh Court dzakananga kumuhlahlandela Government Complex uko dzanosvikoungana pamberi pegedhi guru repamahofisi aya ndokubva dzasiya zvinyorwa zvange zvakanyorwa zvakasiyana-siyana. Imwe nhengo yesangano rehoza muzvare Faris Moyo vaudza Studio 7 kuti vaona zvakanaka kuratidzira pamwe chete nedzimwe nhengo dzavo dzechidiki senzira yekuratidza kusafara kwavo nezviri kuitika muzvikoro kusanganisira kudzingwa kwevana vanenge vasina kubhadhara mari yechikoro.
Zviri kuitika zvakawanda, vana zvavari kuchema nazvo. Takatarisa new curriculum, vana vari kuchema kuti izvo they were never consulted. Vari kutarisa futi kuti izvo pane shortage yematextbooks kuchikoro. Chimwe ndechekuti izvo kudzingwa vana vachidzokera kudzimba vachidzingirwa school fees ndeimwe nyaya futi yatatapindira pano. Imwe nyaya futi ndeyekuti izvo madebt collectors atizi kuwada muzvikoro. Tinoshuvira kuti izvozvo zvatiri kuda zvatiri kuchemera zviri kuchemerwa newana wedu zviitiki.
Muzvare Moyo vati matambudziko ari muzvikoro ari kukonzerwa nekuti hurumende inokoshesa zvimwe zvinhu zvisina maturo ichitadza kukoshesa nyaya yedzidzo. Mumwe mubereki vatelas Ncube avo vanove mumwe wevanhu vange vakatarisa kuratidzira uku vati zvinovashamisa kuti vebazi redzidzo vanobvumira kudzingwa kwevana vanenge vasina kubhadhara mari yechikoro ivo veruzhinji vakaomerwa neupenyu.
Iko zvino pakavharwa zvikoro vana vakauya kumba nemainvoice vachitiudza kuti pazvinovhurwa havabvumidzwe kupinda mumaklasi kana mari yechikoro isina kubhadharwa. Mari yacho inowanikwa kupi? Iko kumabhengi kusina mari. Vanhu vakawanda havasi kushanda uye mari iri kunetsa kuwana.
Mukuru wehoza amai Jenny Williams vati sangano ravo richaramba richiita zvose zvarinogona kuti dzidzo yezvikoro zveprimary ive pachena. Vati wosangano ravo rakazvipira kuenda kumatare richibatsira vabereki vane vana vavo vanenge vadzingirwa kusabhadhara mari yechikoro.
Hurumende iripo ine nguva yakareba iripo zvekuti ingadai yakagadzisa kare nyaya yekuti dzidzo yekupuraimari ive pachena uye kuti yekusekondari isadhura. Hapana chavangataura chatinganzwisisa chokuti sei izvi zvisiri kuitika. Hatingarambi tichingobvuma nyaya yekuti iye zvinhu zvakaoma nekuti munyika hamuna mari. Kwete ndaramba. Tingadiri kuomesera vana vedu.
Zimbabwe yaive nyika yaive nemukurumbira kuchamhembe kweAfrica munyaya dzedzidzo. Asi kuondomoka kwezveupfumi kwaramba kuchiitika kwemakore akawanda munyika kwave kuita kuti dzidzo idzikire vabereki vachinetseka kuwana mari yekuendesa vana vavo kuchikoro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Urumende vashandi pamwe nevashandirwi vave kuronga kumutsiridza chibvumirano chekushanda pamwe chesocial contract kuburikidza nenhaurirano dziri kuitwa iye zvino. Chibvumirano ichi chinonzi ndicho chinoonekwa nehurumende senzira chete inokwanisa kubatsira mukubvisa nyika matambudziko airi. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti sangano ravo rakatosvitsa kuhurumende nezuro gwaro raro rinoratidza parimire uye pamire vashandi panyaya iyi. Vanoti mugwaro iri mune zvavanoda kuti zvinge zvichigadziriswa kuitira kuti chibvumirano ichi chibudirire. Nyaya yesocial contract yakaparurwa muna 2000 kuburikidza nekunyoreranwa pasi kwekutambirwa kweurongwa hwekuumba muonera pamwe uyu, asi zvinonzi hapana zvimwe zvakazoitwa kusvika muna zvita wegore rapera apo hurumende yakamutsiridza zvakare hurukuro dzenyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Kuti tikwanise kubvisa matambudziko aripo munyika, maonero ehurumende ndezvokuti it's only the social contract ndiyo inokwanisa kuti tibudise nyika kumatambudziko aripo. Saka ndizvo hurukuro dzatotanga kuitwa iyo zvino. Asi isusu sevashandi tine maonero edu and ndiyo maonero taisa patable kuti patinotanga hurukuro ndizvo zvinhu zvinofanira kuongororwa izvozvo.
Saka imi zvii zvamuri kutarisira kuti zvikurukurwe?
Zvakati wandei, asi pachirungu dzingati I can categorize into two issues. Chekutanga ndechekuti tine gwaro rinonzi Kadoma Declaration. Ndiro gwaro rine zvinhu zvakawanda runotaura kuti patinoti pachirungu marisk factors zvinokanganisa kuti nyika ikwanise kuwana investment, kuti nyika itadze kushanda nedzimwe nyika ndezvipi. Izvo zvinhu zvatakatarisa kwekutanga. Tinoti gwaro iroro ngariongororwe kuti chii chinokonzera kuti risaimplementwe. Ndicho chinhu chekutanga. Chechipiri chido kuti isisu tiri kuona kuti zvinhu zvetu zvese zviri kubatwa nenyaya yematongerwo enyika. Patinotaura nyaya dzeupfumi, ngationgororei kuti nyaya dzematongerwo enyika muZimbabwe dziri kufamba zvakamira sei.
Avanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo mukuru wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare avanoti kana hurumende ikasatora matano ekugadzirisa mashandisirwo emari avaone chirongwa ichi chichibudirira.
Social contract yakabatsira dzimwe nyika chaizvo kana mabvumirana kuti zvatiri kuda kuti tiite kuti tibatsire ekonomi yedu ndeizvi. Zvinoshanda only mabvumirana kuti senhano nhatu dzokuti hurumende, mushandi nomushandirwi mese maakutosunga dzisimbe. Zvino chiri kunoita muZimbabwe mazuva ese ndechekuti hurumende inoudza especially vashandirwi kuti sungai dzisimbe, asi ivo vari kutotsudunura aside pavapo. Ndosaka social contract isiri kushanda iyi.
Nyika yanga isina here chimwe chibvumirano chakafanana ichochi kuti muzotanga zvakareketa nhaurirano idzi?
Pane chibvumirano chakaitiranwa muna 2000, asi chati chiticho tazvisunga kuti taakuita social contract. Hachina kunge taakuti ii social contract yatovapo iyi yataakutoteedzera iyi.
Saka munoona here rwendo runo muchibudirira kuumba chibvumirano ichi?
Tinofanira kuona kuti government expenditure kutaura kwatiri kuita panapa uku ndo kwauraya nyika. Saka hurumende inofanira kunge yazvipira kuti hatichangospendi mari yatisina. Tinospenda aidha yatiinayo or yatinokwereta tichiziva kuti tichadzosera. Kana pasina that commitment iyoyo, we are wasting our time.
mukuru weMCOS vaJohn Mufukare vari parunari muHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International raparura gwaro rinoratidza mamiriro emutongo werufu pasi rose rechiti Zimbabwe imwe yenyika nhatu dzekuchamhembe kweAfrica dziri pamberi mukutongera vanhu rufu. Amnesty International inoti China ndiyo nyika iri pamberi mukuuraya vasungwa vakatongerwa rufu ichiteverwa neIran. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Gwaro iri rinoratidza kuti vanhu vakatongerwa rufu gore ra2016 vakawanda kudarika mamwe makore apfuura, asi uwandu hwevanhu vakaurayiwa mugore iri hwakaderera. Gwaro iri rinotiwo muSouthern Africa nyika nhatu, Malawi, Zambia neZimbabwe ndidzo dziri pamberi mushure mekutongera rufu vanhu zana negumi. Mukuru weAmnesty International muZimbabwe vaCousin Zilala vati kunyange hazvo Zimbabwe isina munhu akaurayiwa gore rapera, pane vanhu vasere vakatongerwa rufu.
Kana tichidzoka kunyika yeZimbabwe, hakuna zvako munhu akakwanisa kunge achiurawa muna 2016. Nekati senyika yeZimbabwe taane makore anopfuura kusina munhu aurawa, asi tine vanhu vakatongerwa rufu mugore ra2016.
Vazilala vati zvinosuwisa muSub-Saharan Africa ndezvekuti kunyange zvazvo uwandu hwevari kuurayiwa huri kudzikira, uwandu hwevanhu vari kutongerwa rufu huri kukwirira.
Mugore ra2015 vakanga vari 43, asi mugore ra2016 vanhu vakaurawa vakaredusa kuita 21.
Mutauriri weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica vaRobert Chivambu vakurudzira Zimbabwe kuti ibvise zvachose mutongo werufu. MuZimbabwe, mutemo unobvumidza mutongo werufu kuvanhurume vane makore anodarika makumi maviri nerimwe kusvika pamakore asingapfuuri makumi manomwe, asi mutemo uyu haubate vanhukadzi. Zimbabwe yakapedzisira kuuraya vasungwa vakatongerwa rufu muna 2005. Pari zvino Zimbabwe ine vanhu makumi mapfumbamwe nevanomwe vakatongerwa rufu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvekufambiswa kwezvinhu mumakungwa pamwe nevamwe vagari vanoti mumwe mukuru wemakoronyera muSomalia haasi kuzivikanwa kwaari mushure mekuedza kupamba chikepe chinotakura zvinhu nemusi wemugovera. Abdi Karim Salah Aukombe nevamwe makoronyera maviri vakapedzisira kuonekwa vari mungarava yekuLebanon OS-35 pedyo nechitsuwa cheSokotra pavaiedza kutyisidzira vashandi vengarava iyi kuti vaiendese kumahombekombe kweSomalia. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vayambira North Korea vachiti iri kuzvisikira moto muziso kuburikidza nechirongwa chayo chekugadzira zvombo zverudzi rwenyuklia. VaTrump vakurudzira China kuti idzore North Korea panyaya iye. Mutauriri wemauto ehurumende yeIraq anoti chikwata cheIslamic State charasikirwa nenzvimbo dzakawanda dzaive pasi pacho, izvo zvaita kuti chisare chiine nzvimbo inongosvika zvikamu zvinomwe kubva muzana chete zvenyika yose. Brigadier General Yahya Rasul vanoti Islamic State yasarirwa nechikamu chiduku duku chenzvimbo yachaive nayo muchirimo chemuna 2014. Uhu Hurumende yave kuedza kukwereta mari kuburikidza nekutengesa ma treasury bills kuti iwane mari yekubhadhara vashandi vayo mabonus egore rapera. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuhurumende kuti zvikwereto zvakadai munongedzwe kukundikana munyaya dzezveupfumi uye zvichapa kuti upfumi hurambe hwakananga kumawere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti hurumende iri kuda mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi masere yekubhadhara mabhonasi egore rapera aya. Asi chii chaizvo chinonzi treasury bill? Mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanotsanangura.
Treasury bill chikwereti chinenge chatorwa nehurumende. Kana hurumende iyo yatora chikwereti inoburitsa chipepa. Chakangofanana necheki kwaimbonyorwa macheki kwekwe. A treasury bill is a negotiable instrument. Zvakafanana nebearer cheki, zvakafanana nepromissory note inotaura kuti shamwari ndakwereta mari kwauri. Chibepa ichi chandava kukupa ichi ndo proof yekuti ndichazokubhadhara. But chibepa ichinenge chindori nedate rekuti ndichakubhadhara mari musi wakati. But chibepa ichi manje kana chabatwa nemumwe munhu. Munhu uyo anenge apiwa uyo anogona kuchitengesawo kune mumwe munhu, inonzi discounting. So that's why it's called a negotiable instrument, because it can be negotiated to a third party. Saka zvibepa zvekare zvakungo issuewa pasina mari, pasina economy. Zvangofana nekuti Patrick Chinamasa akuprinda ma US dollars. That's why I wonder domestic debt yo dia pa $4 billion, of which $2 billion ma treasury bills.
Saka vanozotenga ma treasury bills aya ndianani kuti hurumende iwane mari?
The primary target, my institutions anoita basa rekugadzira mari from mari. So my institutions anogadzira mari from mari, my banks. So my treasury bills are normally anenge ine interest rate yakanaka. Saka my banks anotenga. But chaitika manje ndechekuti my bank aya aneta nekutenga. There's now a saturation of toxic bond notes in the economy.
Gurukota rinoona nezvevashandi amai Priska Mupfumira vanoti zvinhu zvakaoma asi vachazadzikisa zvavakavimbisa vashandi.
Tikuziva kuti takamanikidzika panyaya yemari, takabvira tataura kuti vashandi tichazovapa kana tamobhilaiza maresources. Kati kuti tiate cash, we have to stagger. Hatikwanisi kuvapa 1 month. Sehurumende inotarisira uye takavimbiswa naminister of finance kuti kana tastagger kudaro we can afford to mobilize resources to make sure kuti tapa vashandi.
Asi vabiti vanoti urongwa hwema treasury bills hunoratidza kutadza kuronga kwavachina masa segurukota rezveupfumi, vachiti shiri yakangwara inovaka dendere rayo mvura isati yaturuka.
Bonus riri harisi secret. Bonus harisi rufuka rusingazivikanwi munhu achafa rini. Munhu wese anoziva kuti Civil 7 anobhadharwa bhonasi muna November nemuna December. So zvaunoita manje kana wakachenjera zvandaiita inini, unotanga kusevha mari. You put money in a sinking fund.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa vaKelvin Mudzingiri vanoti vana veZimbabwe vachasara vasina kana nhaka nenyaya yezvikwereti.
Ma future generation vachange vachizobhadhara chikwereti chinenge chikakura. Nekuti government itorarama nekusika peri asi vanhu vanotonga muhurumende vanofa.
Mashoko aya anotsinirwawo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe.
Ma treasury bills hurumende akavandisa mumarket. Anotora mari yese mumarket osiya vanhu vemabhizimisi vasina mari.
VaZembe vanotenda kuti hurumende dzakawanda pasi rose dzinoshandisa ma treasury bills, asi vanoti izvi zvikanyanya zvinogona kukanganisawo nyaya dzezveupfumi. Ko, chii chingaitwe neZimbabwe kuti isarambe ichikwereta mari? VaMudzingiri vanoti Zimbabwe inotofanira kusunga dzisimbe.
Chikuru chinogona kuita nehurumende kudza tax base uyezve kurudzisa government expenditures.
Zimbabwe ine chikwereti kunze kwenyika chinodarika mabhiriyoni 11 kumasangano akaita seWorld Bank, IMF, European Investment Bank, African Development Bank nedzimwe nyika. Kutadza kubhadhara chikwereti ichi kuri kupa kuti hurumende dzakawanda nemasangano anokweretesa mari asakweretesewo Zimbabwe mari. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Blessing Zulu.
Vanongorora zvematongerwo enyika vanoti kusagadzikana kuri mubato reZANU PF kunoratidza kuti bato iri harichina kusimba sezvakanga rakaita kare, sezvo mutungamiri waro vaRobert Mugabe vasisina uturu hwavaiva nahwo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi idzi dzinoti kunyange hazvo nhengo dzeZANU PF dziri kurwisana, apo dziri kugadzirira kuti ndiani achatora chigaro kana vaMugabe vasisipo, vaMugabe avo vakwegura vane chekuita nezviri kuitika mubato ravo, asi mubvunzo uripo ndewekuti vanokwanisa here kumisa zviri kuitika mubato iri kana kuti kwete. Kusagadzikana mubato iri kwakabuda pachena pakadzingwa amai Mujuru muna 2014 pamwe nevamwe vainzi vaitsigira amai Mujuru kuti vapidigure vaMugabe. Gore rapfuura mumwe wevatevedzeri wavaMugabe vaEmerson Munangagwa vakatukwa zvakaipisisa nenhengo dzebato iri dzinosanganisira amai Sara Mahoka, amai Mandi Chimene pamwe naamai Grace Mugabe, asi vaMugabe havana kutsiura kuti izvi zvisaitwe. VaMunangagwa vanonzi vanotungamira chikwata cheTeam Lacoste, icho chinonzi chiri kurwisana nechimwe chikwata chemuZANU PF cheGeneration 40, icho chine vanhu vanosanganisira amai Mugabe, vaJonathan Moyo, vaSevia Kasukwere nevamwe, kunyange hazvo pasina kujeka kuti ndiani anotungamira G40. Pari zvino nyaya yapinduka, amai Mahoka, amai Sandi Moyo pamwe nevakasukuwere vave parumana nzombe. Amai Sandi Moyo naamai Mahoka vakatosiyiswa zvigaro zvavo muWomen's League yeZANU PF panguva iyo vakasukuwere vari kupomerwa mhosva dzakawanda vachinzi vadzingwe mubato. Dunhu rekumusha kwavo reMashonaland Central rakatoita chisungo chekuti vadzingwe mubato, ukuwo mamwe matunhu ari mushishi rokuita zvisungo zvekuti vakasukuwere vadzingwe. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vaVivid Gwede vanoti semaonero avo munhu ari pakati pezvose izvi ndivaMugabe, sezvo vachida kuti zvikwata zvese zviri mubato iri zvishaye simba ivo varambi vari panyanga.
Asi chikuru chatinozongoona ndechekuti munhu ari pakati apa penyaya dzose idzi tinoona sunge mutungamiri weZANU PF ndo ari pakati pakurwisanisa vanhu ava kuitira kuti pasange panowanike boka rinonge rine pawa kana rinotora utungamiri hwemusangano.
Vanoti vakasukuwere havana mhosva hombe yavakapara kunze kwekuti zviri kuitika kuvapedza simba chete, asi vanoti vakasukuwere satete vemusangano vanogona kunge vange vave nedzimwe pfungwa dzekuda kutora chigaro. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vanobvumirana navaGwede vachiti hapana chinoitika muZANU PF chisina kubvumidzwa navaMugabe.
Ndivo vane masimbazve ekuudza vanhu veZANU kuti vaite mademonstrations, ndivo vane masimba kuti vanhu vasaita mademonstrations. Mukarangarira mazuva apera aya panga pachinetsa nyaya vakazwira vaMugabe ndovakazobuda kuti chimbomirai, vanhu vaya vakamira. Saka ndiani anga vatuma? Kana vanga vasina kutumwa naMugabe vakarege kuramba vachiti aiwa purezidendi tine zvichemo zvedu zvatinoda zvigadziriswa. Zvinenge zvichemo zvaMugabe dzinenge nyaya dzaMugabe noti nyaya dzevanhu, nyaya nakaswera. Takaona vaMunangagwa achitukwa vamugari vakagara, vaMugabe vakagara paZANU PF headquarters kaviri kese paZANU PF headquarters Mahoka achiita zvaanoita, asi vaMugabe havana mboti Mahoka wazvitirei. Chimene akaita the same havana kuita, vakatogara vaMugabe vachitovaona vaMunangagwa.
Vanoti nyaya yekufurufushwa kwavakasukuwere nevamwe mubato itsoro dzavaMugabe dzekuti varambe vari pachigaro. Vanoti vaMugabe vane zvikuru zvavakananga zvisingazivikanwi neveruzhinji. Vanotiwo zviri pachena kuti zviri kuitika kuna vakasukuwere hazvinei nevazhinji muZANU PF, asi kuti ndezvavaMugabe.
ZANU haichatodiwi, saka vaMugabe izvezvi zvavanoda kufadza vanhu vechiutu, kufadza vanhu vemaovheterani vachiti ndabata kaSukuwere wamaichemera kuti kaSukuwere ndomubvisa kuitira kuti vechiovheterani, nekuti vechiovheterani vanoukama nevakuru vakuru vemauto, vanoukama nevakuru vakuru vevasori, vanoukama nevakuru vakuru vemapurisa kana kuti nestate security apparatus yenyika. Saka izvezvi mukatarira munoona kuti maovheterani haasi kutaura, because kaSukuwere wavai tinoda musoro wakaSukuwere ari kugochwaka ari kupiswaka. Saka vaMugabe vakati kaSukuwere ndapomisa pasaidi, havakwanisa havo kumudzingaswa kwasa ndamuita pasaidi kuitira kuti maovheterani achiuya vechiuto vachidzoka futi vovabatsira kuhwina maelection.
Mumwe muongorori vaGeorge Makoni vanotiwo zviri pachena kuti utongi hwavaMugabe hunonyatsofamba kana paine kurwisana mubato ravo.
Munhu anotonga nekurwisanisa vanhu, saka pakaita sekuti rimwe divi radona zvinobva zvaita sekuti hasina vanhu vekutambisa chi makasa anoita iwayo. Saka indikona sekuti zvinhu zvaida kungoti vakasikwere vapete muswe wavo.
Asi mumwe muongorori vaPride Mukono vanoti kurwisana kuri muzano PF hakunaina vamugabe, asi kuti vanhuwo vari kuda kutora chigaro chavamugabe vanotiwo kurwisana uku kwanyanya nekuti vamugabe vakwegura uye havachina simba.
Havasisina simba, vanopedza nguva yavo zhinji vakavata paiye uri chaya vakatengerwa iyo nyuwani, uyezve havasina simba vakwegura. Naizvozvo zvimwe zvinhu zvinotoitika vavete vozomuka onzwa kuti ndozvaitika, naivozvo tovashamisa kuti zvaitika nguvai.
Asi vamwe vanoti zvinhu zvamira kuipa muzano PF nekuti kukwegura kwavamugabe kwave kuvapa kuti vafunge semwana ane makore mana anongoteerera zvaanenge audzwa. Nyanzvi idzi dzinotiwo munhu ari pedyo navamugabe ndiye munhu anonzwika navamugabe, zvekuti zvese zvavanoita kana kutaura paruzhinji vanenge vapakwa mashoko iwavo nemunhu uyu anova mudzimai wavo. Kunyange hazvo paine kupesana pamaonera aya, vakawanda vanobvumirana kuti munhu akatsika gumbo ravamugabe mudzimai wavo, uye zvinoonekwa nezvinoitwa naamai ava avo vakakonzeresa kudzingwa kwaamai Mujuru nevamwe vakawanda mubato iri. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wezano PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sangano reZimbabwe Adventist Women's Conference, iro rinobatanidza masabata ari muAmerica nepasi rose, rinoti riri kufara nemafambiro akaita musangano waro wakapera kuEllicott City muMaryland muno muAmerica nemusi wesvondo. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemutungamiri wesangano iri amai Sasi Siwanda Ncube.
Zvavati musangano wemadzimai. Kana uri kuZimbabwe tinonzi Dorcas Rally Women's Ministry, ndozvatinowa kuita kuno kuAmerica. Wemadzimai come together once a year kuzonamata Mwari, kuzodzidzisana nezvezimba dzedu, kuzodzidzisana nekuti tingabata sei misha yedu, and also how can we help each other to grow, to share my skills. Pakati pemameetings edu tine something inonzi expo, where kana une chaunoita unoenda uchida kuti vanhu vazvione, you can bring your stuff and they, during that time you share with other people what you have. Zawaki akatanga 13 years ago.
Zvii zvimwe zvamunotaura pamusangano iwoyu, uyezve wakakosha sei kuti muzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvirambe zvichiita misangano yakadai?
Kana tiri kunze kwenyika ka, unoovhawhelmwa nemaburdens efamily kunge you are the only one in your life. But kana uchibuda uchinosangana nemamwe madzimai muchingobatsirana, because tiri pano kuAmerica haizi culture yedu, tese tiri kudzidzira, tese tiri kuedza kugurarama out of the country. Ende kana tichiuya muno tinenge tichida kuzodzidzisana kuti konai iwe zvako zviri kufamba unozvifambisa sei.
Mutungamiri weZimbabwe Adventist Women's Conference amai Sasi Siwanda Ncube vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari kuMichigan muAmerica.
Muchirongwa chevechidiki chethe connection nasi tiri kukurukura navananyanduri vezvematongero enyika.
Akatanga ari mahongera, isi ndokuti iguwa rokutsime, ndokuwa guwa rotinhira semabhanangana, zvikai mudzimu wafuratira.
Rauya bondi, unze rakaenzana neUS dollar. Vuseka henyu bvumavaranda kuseka namoso rugare.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni Ntungamilinkomo.
Tinotenda mutungamiri sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzehoza dzinoratidzira muBulawayo dzichiti hadzisi kufara nemabatiro ari kuitwa vana vechikoro nehurumende. Hurumende yokwereta mabhanga mari yekuti ibhadhare vashandi vayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekaya nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 11 Mabasa 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Njalo kungelambadalo injongo yethu bese ukuthi sifuna abantwana bazosikhulumela sikhuluma nge right to participate right to participation bazikhulumela ngenhlupho abahlangana lazo uma sikhangela imfundo ilungele lemfundo lezikhanya ngani bathwala senzima abantwana ngoba baxotshwa ba interviewa ngama debt collectors bethreaten ukuthi
abasakhulayo benhlanganiso ye Women of Zimbabwe Arise kumbe Woza batshengisele kobulawayo bekhonona ngokwehla kwezinga lemfundo elizweni.
Nxa sikukhangele lokho kuyasiwara kakhulu kumbe kuyabe kusikhathaza njengeAmnesty International because nxa singabantu abantu abaningi abafakwa ku-death penalty kutho ukuthi ama-chances akhona ukuthi bebulawa maningi la.
Abenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Amnesty International bakhathazekile ngesijeziso sogodo kumazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika. Imbongi ezisakhulayo ziloba ngezombusazwe zilokudana okukhulu ngomumo oselizweni ogoqela ukubhidlika komnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abafundi kunye labasakhulayo benhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye Women of Zimbabwe Arise iWoza lamhlanje bafole betshengisela kobulawayo besukela kobulawayo Public Library bedlula edale le High Court belibhekise emhlahlandlela Government Complex bekhonona ngokwehla kwezinga lemfundo elizweni kunye lamalungelo abo aqhubeka besithi ayephulwa nguhulumende. Unompumelelo moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Bebehlabelela abasakhulayo beHoza bethwele amagwaliba alotshwe insolo yabo kunye nabakulangazelelayo ezikolo bethi amalungelo abo ezemfundo asechaphazwe nguhulumende njalo sekusenza ukufunda kungabi lilungelo kodwa kube lithuba labalemali bona abayingcosana. Umsekeli kamqondisi weHoza unkosikazi Magodonga Mahlangu uthe uhulumende weZimbabwe sewephula amalungelo abafundi amanengi ethi le mali efanele ukuphiwa izikolo yenhlelo zentuthuko yagcina kuminyaka edlule kungakayiwa ekhethweni ikhutshwa nguSenator David Coulthard owayengumphathi ntambo wezemfundo ngaleso sikhathi.
Dokora awuya lakho ngikwethesa umlando ebazalini singananzele nje leke ngene ku term of office ya the Minister of Education kazanga abhadale imali elisithi child per capita grant. I child per capita grant imali uhulumende ongumlando wakho ukuthi ku budget yakhe kumele bakwathi ngomnyaka uyanika umntwana munye ngamunye idola.
Injongo yalokhu kutshengisela yikuthi abasakhulayo bazikhulumele ngamalungelo abo asechaphazwe ezikolo ethi kulilungelo labo ukutholiswa imfundo elohlonzi njalo kungelambadalo. Injongo yethu bese ukuthi sifuna abantwana bazosikhulumela sikhuluma nge right to participate right to participation bazikhulumele ngenhlupho abahlangana lazo uma sikhangela imfundo ilungelo lemfundo lezikhanya ngani bathwala senzima abantwana ngoba baxotshwa ba interviewa ngama debt collectors bethreaten ukuthi izolibukela iTV ngebe ngothatha TV lengithengisa. Omunye umzali obezihambela umnumzana Tel Asincube kodwa wacina ephatheka ekutshengiseleni uthi ufuqwe ukuthi labakhe abantwana babhekane lenhlupho zinye ethi njengakibo kosigangatsha lapho adabuka khona abafundi batshelwe ukuba mhlazivulwa izikolo kumele beze lencwadi ekhombisa ukuba babhadele uma bengelayo bangaqumi esikolo.
Uma lisenza kanje kuyajabulisa emphakathini. Licela ukuthi like libuye nasemaphandleni. Ikakhulu kusigangasha ngalisemaphandleni ukukhanya ngani hayi. Kanti kathi esikolo sivaliwe abantwana babuye nama invoice. Kuthiwe uma ungaphathanga imali esikhwameni vele esikolo ungakuzwa. So right imali siyayithatha ngasethe emabhenki akula mali. So le msebenzi kayikho pho siqondele.
Unkosikazi Farisi Moyo uthe uze ukuzoncedisa abasakhula ekutshengiseleni lokhu ethi kulilungelo lomntwana wonke ukuthola imfundo laloba engela mali.
Abasafuni ama-debt collectors ezikolo lokuthi abantwana bathi bona ayisibo okumele bethunywe nxa kuyukuthi kungkhona abazali abakwanisa ukuthi babhadale i-school fees. Abasoma messenger vele thina silwela yona i-free education, bafuna ukuthi bathole i-free education eyiyo ekusisekelo sombuso weZimbabwe.
Abasakhulayo bathe beqeda ukutshengisela bachiya beyendlele amagwaliba abo okutshengisela emasangweni emhlahlandlela government complex. Ukutshengisela kwalamhlanje kubangele ukuvalwa kwamasango emhlahlandlela government complex ophakathi ubengenelisi ukuphuma kuthi ophandle engenelisi ukungena kwaze kwaphela ukutshengisela. Amagwaliba abafundi labasakhulayo ebemumethe amabala agoqela u singabantwana lingasibandlululi ngoba singabhadalanga i-school fees, free and accessible education for development, give me my results, education is my right, prioritize education in parliament, no to grade 7 exam fees, stop chasing us from school, government to fund education, give us textbooks, no to debt collectors ezikolo, no to payment plan, education is a right. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Amnesty International bathi bakhathazekile ngesimo esiseZimbabwe ngodaba lwesijeziso sokulengisa nxa kukhangelwa isigaba sonke sangezwekazi le-Afrika. Linhlanganiso ithi kunje phakathi kwabantu phose amakhulu amathathu 280 abagwetshelwe ugodo nyakenye, phose ikhulu labo ngabeZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphuma embikweni oqakathekileyo owethulwa ngabenhlanganiso ye-Amnesty International ephathelane lesigwebo sogodo. Isiphathamandla se-Amnesty International esibona ngobudlelwano lwabezindaba emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika, umnumzana Robert Shibambu, uthi amazwe abalisa leZimbabwe, Zambia, Malawi yiwo ethulele abantu bawo abaningi isigwebo sogodo ngomnyaka odluleyo ka-2016.
Of 283 people across the region who were under the census.
Phakathi kwabantu phose amakhulu amathathu 283 abagwetshelwa ugodo abafika phose ikhulu babo baseZimbabwe, lapho kulabantu abangu 97 bayedlula kancinyane ikhulu 110 abagwetshelwa ukulengisa ngomnyaka ka-2016 emazweni abalisa eZimbabwe, iZambia kanye leMalawi.
Umqondisi we-Amnesty International eZimbabwe, umnumzana Cousin Zilala, uthi lanxa lisehla inani lababulawa ngemva kwesigwebo sogodo emhlabeni jikelele, bekhathazwa yikuqansa kwenani labalokhe begwetshwa ngale indlela.
And abantu abasentenced ku death penalty baba banenge kakhulu elizweni leNigeria. IBotswana layo yabulala umuntu oyi-1 ngomnyaka 2016. INigeria yabulala abathathu. ESomalia wabulawa abangu 13. Ungakhangela i-federal government of Somalia leSomaliland kwabulawa abantu abayi-6 in combined baba 12.
Wengeza uzilala ethi kungesifanayo emazweni asesigabeni se-Sub-Saharan Africa.
Ma sikukhangele khonoko siyabona ukuthi e-Sub-Saharan Africa umnyaka ophelileyo in total abantu who were sentenced to death baba ngu 443, ngo 2016 baba 822. Nxa sikukhangele lokho kuyasiwara kakhulu kumbe kuyabe kusikhathaza njenge Amnesty International, because ngasi ngabantu abantu abaningi abafakwa ku death penalty kuthi ukuthi ama chances akhona ukuthi bebulawa maningi lakho.
Abe Amnesty International ku report yabo le bathi kabavumelani lombono ukujezisa abantu ngokunquma ukuthi bagwetshwe ngokulengisa, bekhuthaza amazwe omhlaba ogoqela eZimbabwe ukuchiyana lalumthetho wesulwe kokuphela kusekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo oluthe connection namuhla sixoxa lembongi eziloba ngezombusazwe.
Yisebani elibalekelwa iziphofu babone nabantu abangaboniyo, amadokotela lamanesi abalekani. Yiphenduleni bakwethu angazi lutho, ngibhace ezizweni.
Ilizwe lathathwa ngothatha wese, umbuso waba ngowababulali, umhlabathi wathunjwa ngodla ngodli, umnotho wahuquluzwa ngamahaga, isizwe zakhokhelwa ngontando kayiphikiswa, kanti shuwa abalungileyo bangaphi.
Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318, kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama, lilami uNtungameli Nkomo.
Imbongi ezisakhulayo eziloba ngezombusazwe zithi zilokudana okukhulu ngomumo oselizweni ogoqela ukubhidlika ngomnotho welizwe. Ukuthukuthela kwembongi lezi kuvela sobala kunkondlo zazo ezigoqela ekabongani Ncube elesihloko esithi ngibhace ezizweni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 ubuze uNcube ukuthi ziqakatheke kanganani inkondlo kumzabalazwa weZimbabwe.
Njengembongi hayi kumzabalazo wezimpapa kuphela kodwa kumzabalazo yonke jikelele, ngathi mangubeka ngithi poet is prophetic and we are changing the mindset of our people. So kakhulu ukuqathika kwembongi ngelizwi kuhambisa umlayezo, noma singafikanga, noma mhlawumbe osopolitiki bethu abaphikisayo bengafinyelelanga ebantwini, kodwa ilizwi lethu liyahamba liyayishintsha ingqondo yabantu eminingi kakhulu. So ngicabanga ukuthi kuqakathekile as ama-protest poet ukuthi umsebenzi esiwenzayo siwusabalalise, ngoba ufinyelela lapho abantu abangakwazi ukufinyelela khona behamba ngeenyawo.
Kodwa ubona ongamula abasembusweni bayakulalela yini elikutshoyo Ncube?
Yebo, bayakulalela kakhulu ngoba ngokubona kwami ngezinto enginokuzithola mhlawumbe ezinye ezinga-against me, ngicabanga ukuthi kukhona abakuzwayo, kukhona okubashikayo, yabona, ngoba kulalayo ngithola khona sengilandelelwa kakhulu. So ngicabanga ukuthi kukhona okubashikayo, kukhona okufinyelela kubo.
Ukhuluma ngokulandelelwa, yiziphi izikhubeko ohlangana lazo njengembongi ngaphandle kokulandelelwa ngabantu ongabaziyo?
Okunye ngeke ngikusho emoyeni, kodwa kaningi nje nginokubona kuthola ezinye izinto engingasazi understand ukuthi kanti why ngilandelela, kodwa ngeke ngikusho exactly ukuthi kuhamba njani emoyeni. Kodwa izinto ezinjalo nje mhlawumbe zokuthi njengambonisa ukuthi no, into engiyenzayo kukhona lapha ebathinta khona.
Elakusasa lakho njengembongi elandelwa kakhulu ngabantu abaningi, ulibona limi njani?
Kusasa lami lizwe ngokuthi izwe lethu likhululeka nini. Engingakusho kuqala ngaphambi kokuba ngiyimbongi nje ukuthi ngumuntu engathi i-revolutionalist. Ngiqale ngokuba i-activist, so ngisebenzisa iy'nkondo zami ukuze kube noshintsho. Angikho kakhulu ku-art, kodwa ngiku-revolution ukuthi ilizwe lethu lishintshe, wonke umuntu akhululeke, akhulume into ayithandayo, ahlale engesabi omunye umuntu. Yikho mhlawumbe ikusasa lami lizwe ngokuthi izwe lethu likhululeka nini kanjani, ngoba nginesifiso sami lokuthi ngelinye ilanga ezami inkondlo ziyidlalwe emsakazweni we-ZBC, kungekho umuntu ozongigwatela, kungekho umuntu ozozubuhlungu. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga lami ngenze inkondlo zokuphakamisa isizwe ezingagxeki umuntu, ezingacriticize umuntu, ezingakhulumi ngokwezopolitiki, kodwa nge-situation ekhona angikwazi ukuyenza inkondlo nje mhlawumbe iy'nkondlo nje just inkondlo, kodwa abantu bakithi ngibabona behlupheka besiza ubuhlungu.
Alo-ke ngumnumzana Bongani Ncube, imbongi eloba ngezombusazwe, ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. alinga kohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection sixoxa lembongi eziloba ezombusazwe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Aleva laleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Asingakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafichane. Abaphathi intambo bezobudlelwano bamazwe abo lamanye amazwe omhlaba awe G7 lamhlanje behlukile ukuvumelana ngezijeziso okumele zethulelwe ibutho leRussia lele Syria kungakacutshungulwa ukuthi yiwaphi sibisibili amasotsha asebenzise izikhali ezilethefu ekuhlaselweni okwenziwe abantu makhaza kwele Syria. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Zambia odumileyo ngokungesabi ukukhuluma imbono yakhe uHakainde Hichilema usephinde wabotshwa njalo okwesibili phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo. Iningi labantu beZimbabwe likhala ngokuthi libhekane lobunzima empilweni ngenxa yodubo lokusilela kwemali elizweni. Belala phandle kwamabhanga belinde ukuthatha imali engabonwa njengelihlo lentwala. Bathi lokhu sokubangela ukuba bengenelisi ukuthengela imuli zabo ukudla lokuhlawulela ezinye indleko zabo. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba.
Abantu abanengi bathi kuzima kwele Zimbabwe lapho kusilela khona imali. Omunye walabo abathi bathule nzima ngunkosikazi Rejoice Ngwenya ophila ngokuthenga ethengisa impahla ezidaladini.
Impilo inzima besikhangelela ukuthi kungaba lobungcono kodwa akula bungcono since lokho bakuya lelo bondi besithi kumbe ibondi lizaguqula impilo ibe ngani iba ngconywana kodwa impilo is getting worse. Ubunzima esilabo kakhulu uyavuka ekuseni uze lethona ilanga ungathengisanga izinto ndilokho into eyenzakalayo esihlangana layo njengamavendors.
Unkosikazi Ngwenya uthi kasenelisi lokubhadala imali lapho ahlala khona ngenxa yokusilela kwemali.
Sihlezi nje ukuthi akula nto esiyenzayo. Lamagetsi siyabe sengasela ngoba wena ubhatali. Uma kanti uyabhatala ngani igetsi. Sihlezi ngesisodwa nesiNdebele. Kubo mastanda kathi sisiya owa amarendi. Mina as it is, ngiyakwazi ukuthi amanye amavenda lawo ahlangana lohlupho olunjalo. Ukuthi siyehlezi kweredi kubo mastanda ngoba imali esiyithengisayo asanelisi ukuthi sikwanise ukubhadala omastanda irendi. Ngoba imali abantu abalayo.
Omunye njalo othwele nzima ngumnumzana Tapiwa Moyo isakamuzi sakobulawayo.
Ngapha kulo bunzima be-space crisis ngapha. Ngoba uzananzelela ukuthi ungaholi imali yakho ukuthi ithathe sokusiba nzima. Kunezinhlanganiso esezehluleka ukunika abantu imali yazo angithi njengama-funeral policies lokunye okuthiya nje balihlele ukuthi asilakheshi kodwa yinto yabucontribute ngayo isikhathi eside.
Ilizwe leZimbabwe lisanda kubika ukuthi lenelise ukuthola imali edlula kancane leyo ekade ikhangelelwe ukuthi lingayithola ekuqaleni komnyaka engena esikhwameni sikahulumende. Owalwa impi yenkululeko umnumzana Albert Jabalala ngomunye walabo abathi baphila nzima elizweni.
Akunampilo ekhona, akunanto ekhona elizweni esingayikhuluma esingaxoxa ngayo ngoba kulezindlala imali layikho ngoba impande yezinto yonke imali sina akula malize. So njengami ngikhuluma so sengiqede ngabanye 6 months ngala dola esikhwameni ukuthi ngiphila njani, ngiphila ngamadoleni langawo langokucakucaku langangikwazi.
Umnumzana Michael Ndiweni osebenza labathenga bethengisa impahla ugcizelela esithi okubhekane lo Jabalala kubhekwe ngabantu abaningi abathengisa impahla ezidaladini kwele Zimbabwe.
Abantu abathwele nzima elizweni ile ndaba ye-cash crisis le khona lapho abantu sebevukela amabhenki belala emabhenki ogogo atesilesukwane kuyagodola. Hayi kunzima abantu abathengisayo basathola izimali basathola business ngoba basela umuntu othengayo.
Uthi abantu abaningi sebephila ngokuboleka imali.
Abantu sebecela bebaforced ukuthi baye kubola abantu abambazulisayo besimbazo bayeboleka izimali. Yiyo into biyo indlela ekhona ngoba akulo muntu olapho beza kuboleka imali kathi cash athi nansi uzanika ngelanga elinga kanje ngoba ebanking aphuma. Into eyenzakalayo ukuthi baza befake lokho bathi interest. Abantu bavumela ukuthi khona nayo imali leyo yabisa ngelanga elingaka. Ngasesele ebank umuntu umntwana oboleka imali yafaka enye interest imali yaphela so yabeleke accrue interest lokuyiphela.
Undiweni uphinde wathi ilizwe leZimbabwe kumele likhuthaze amakampani ukuthi enze impahla enengi yokuthengisa ukuze kutholakale imali engasetshenziswa nguZulu. Nxa kusehlula lokhu uthi kumele ilizwe lisebenzise imali yakwele South Africa.
Uhulumende kumele azame ukuthi maybe adopte irand ngoba uhulumende unot say sesehlulekile ngaphandle izakhamizi zingasukuma zibambane ukuthi uhulumende hayi sesehlulekile phela akumeceleni kumbe ungene kumbe i-transitional authority.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Bekithemba Mhlanga uthi lokhu kungeke kwanceda ukuthuthukisa umnotho welizwe ngakho kumele eleZimbabwe liqalise kutsha kuzo zonke indawo nxa lifuna ukulungisa umnotho.
Navela umkhomo weZimbabwe akusele ukukhona nje sokusela udokoza into khona bayakuthi sokumele siqalise ukuthi siqalise ukuthi avele ingane akukho kungekho kulungisiswe lokho esingathi the essential structures silungisiswe okwemva kwemgodi lokuthi lokho okutholakala emgodini yangikhona kuthengisa njani silungisise imigwaqo lapho kuzahamba khona zonke izinto eziyabe zivela emaplazini kumbe zivela khona ngale emgwaqweni lapho ezigejwa khona.
Unkosikazi Ngwenya uthi abantu kumele bazilwele ukuze baphume ebuzimeni lobu.
Asikhaleni nazwilinye sisukumenini ukusukuma kwethu kuyukuthi sibone ukuthi masi sithi 2018 senza eBhayibhelini angisho ukuthi ngiyachumayela abantwana bakwa-Israyeli babegqila njengufaro kodwa okwayenzakalayo yikuthi bavakatshelwa ngelinye lamalanga yinkosi yabakhulula ethethi ukukhalela thina ayisoze ibuye inkosi from phezulu ibuye izosikhulula thina la okusokudingakala yikuthi thina sizikhulule.
Umnotho welizwe leZimbabwe ukhangelelwe ukuthi uzadilika ngamandla ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube.
Bekungabizwa ozwayo emhlanganweni omkhulu wabenhlanganiso yesifazane yabesifazane abayizizalane zeZimbabwe bengamakholwa esiKristu awebandla leSabatha abesebehlala abahlala kwamanye amazwe eZimbabwe's Adventist Women Abroad Council eMaryland khonapha kweleMelika. Lomhlangano owenziwe ngempela sonto edluleyo ubuthanise omama abedlula ikhulu lamachumi amahlanu. Ukuze sizwe okuningi ngalomhlangano uMike Hobe weStudio 7 uxoxe loNkosikazi Sisa Sibanda Ncube umkhokheli walinhlanganiso.
Iconference leyo esilayo iyenzakala iminyaka yonke for the past 13 years. Besiloke senza siyachintsha ama states this year besise Maryland.
13 years liyenza lolu hlelo. Yo. Hayi amhlophe nkosikazi amhlophe. Kodwa awungitshele kuyini okwenza ukuthi inhlanganiso yenu ibe into ebalulekile kanje empilweni zezalwane zeZimbabwe esiphila kwele Melika.
Sibaluleke kakhulu ukuthi the whole world now knows about Zawak. Zawak is consists of ama women who are on fire for God. We have abantu abavela eUnited Kingdom, Ireland, Australia, Canada. This year we had somebody from Botswana. It's not only for Zimbabweans. Sesi recruited even amanye ama countries.
Awungitshele ke nkosikazi, kahle kahle kulolu hlelo esingathi uphumelele kahle ngoba kwakugcwela abomama beliphatha udaba mayelana ngani.
Zimnandi izindaba mfowethu. One program engithandileyo they program lesizame ukuthi sifuna ukukhumbuza abantu ekhaya.
Kulolu hlelo uthe liphatha udaba mayelana ngabatsha njalo ukushada. Ulaso isiluleko naso kunikeza thina abasakhulayo abaphila phesheye njalo abafisa ukuthatha abantu abadabukela kwamanye amasiko.
Kati uyabuphomba ukufuna kuweqela ngalo uyethatha kwelinye ilizwe but ungakwazi culture yabantu kube sokusuka sokuswa lama cultural differences usuqalisa ukuhlaba umkhosi sifuna ukuthi abantu abethu babe forearmed before they go out they bayithatha outside but as you ungazithathela anybody as long as uwazi owenzayo ungathathela ukuthi uzomnye umuntu esingangcono ngithatha ikhiwa ngangcono ngithatha umuntu omnyama ngangcono ngithatha umislander thatha ngoba kulothando.
Alo ke ngunkosikazi Sisa Sibanda Ncube, umkhokheli owenhlanganiso yamakholwa esiKristu ebandleni lamasabatha eZimbabwe's Adventist Women Abroad Council. Obexoxa leStudio 7 ekhona pha eMaryland kwele Melika. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni abaziwa ngokuthi ngosiphatheleni sebephendukile kwele Botswana ngemva kokuza kwemali yohlobo lwama-bond note. Kodwa abalinganise ama-bond note ledola leMelika nxa kuqathaniswa isisindo sayo. Intathele zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone eBotswana.
Osiphatheleni sebethole ibhizimusi ngokusilela kwamadola eMelika eZimbabwe, sebethengisa imali yohlobo lwama-bond notes emadolobheni afana leFrancistown kanye leHebron lapho kutholakala usapho oluningi lweZimbabwe. Abantshintsha imali bathi amadola eMelika asilela eZimbabwe ngakho bathola ibhizimusi lokuntshintsha ama-bond notes kulabo abaphethe amapula, amarandi kumbe imali zakwamanye amazwe kodwa befuna ukuyasebenzisa eZimbabwe.
Idola liyashota, abantu yikho begcina bethatha i-bond note ngenxa yokuthi ipula lerandi uma besiyasebenzisa ekhaya kuyabadulela.
Abanye njalo abantshintsha imali kubosiphatheleni bathi bamangaliswa ukuthi isisindo sama-bond notes kanye ledola leMelika akulingani uhulumende weZimbabwe. Ngesikhathi engenisa uhlobo lwemali yama-bond notes wathi isisindo sawo sizalingana lamadola eMelika.
Nxa sizama ukutshintsha amapula ukuze sithole ama-US dollars basipha i-option yama-bond notes ngamadola engekho, kodwa irate yama-bond notes iphansi kule yamadola, kodwa uhulumende wathi ayalingana.
Osiphatheleni bantshintsha idola elilodwa liwutholela i-bond note elilodwa lamasenti alitshumi phezulu. Omunye ontshintsha kubosiphatheleni umzana Roderick Nleya uthi noma nje uhulumende wathi ama-bond notes azalingana le dola kungcono ukusebenzisa lolu hlobo lwemali kulamapula kumbe amarandi.
Avele esesikwenza ukuthi umuntu uhlathenge ibhondi ngokwalo kulokuthi usebenzise irandi kumbe ipula, ngoba ungasebenzisa irandi kumbe ipula uyalusa okunye okungenziyo.
Osiphatheleni bathi ibhizimusi beselehlile ungakangeni ama-bond notes sebekhangele nje ukuntshintsha amapula lamarandi ikakhulu kulabo abathenga impahla eSouth Africa. Kodwa khathesi abeZimbabwe bengafuni ukusebenzisa ipula kanye lerandi ekhaya ngoba engelasindo samadola eMelika, babona kungcono ukuthenga ama-bond notes kumbe amadola. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSouth kwele Botswana.
Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abasakhulayo benhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise woza batshengisele kobulawayo bekhonona ngokwehla kwezinga lemfundo elizweni. Abenhlanganiso ebona ngezamalungelo oluntu ye-Amnesty International bakhathazekile ngesimo seZimbabwe sodaba lwesijebo sogodo. Silugqiba lapha uhlelo lwalamhlanje, igama uChris Gande lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.